hongu wazulu tene mashoko ekuti wakasungwa nezuro wanosanganisira wabhondo wanonzi waHepmore Chidziva wanova wachamirira dare reparamendi kuHighfields West wakamirira MDC Alliance Party uyezve vari vemukuru wevadiki weMDC Youth Assembly wabviswa Gwara reCentral Police Station kwavasungirwa zuro vachiendeswa kuGweru. So ndokwavakavharirwa kuGweru Central Police Station. Vari kupemerwa mhosva yemuchirungu public violence kana kukonzeresa nyonganyonga, kana kuti kuda kuti vanhu vakonzerese nyonganyonga papolitical rally yakaitwa muna July pasori paitwa maelections. Sakutaura kuno waJeremiah Bhamu vanova gweta rezvebhulo for human rights vari kumirira waBhondo.
Nyaya iyi yakaitikira kupi yavari kunzi vaida kukonzera mhirizhonga?
Sekutaurwa kwaitwa nemapurisa nhasi, hanzi nyaya yakaitika muna mumwedzi waJuly ndeyechikunguru mushona kuGweru Midlands Province. Vanhu vasati vavhota vari kupomerwa mhosva yekunzi vakati sarudzo tikasafamba nemazvo zvizvarwa zveZimbabwe kana kuti masupporters eMDC anenge achizoita zvaanogona kuitawo kudefenda vhoti yavo kana kuti kuiratidzira. Ndo mhosva yavari kupomerwa. Mapurisa atora mashoko aya ari kunzi vakataura kurali yakaitwa muna July vachiti kuda kukonzeresa bvungamupopoto munyika.
Saka ivo vaBhamu vari kuti vachidziva vari kutambira here mhosva iyi?
WaBhamu sekutora kwataita navo vachimhanya nokuti vazoswerawa kumhanya kubva kuHarare kutarisa nemapurisa anga vachibvisa vachidziva kubva muHarare kuenda kuGweru. Vanga vachiti pawarned and cautioned statement matamba anonyorwa nemapurisa vari kunzi vari kuramba mhosva iyi. Saka ndofunga kuti pazuva renhasi rino iri chipiri chino ichi wachidziva vandofunga vanotariswa kumira pamberi pedare muGweru, asi pawarned and cautioned statement yavo yazorekurwa kumapurisa vari kunzi vari kuramba mhosva iyi.
Saka vakasungwa nevanhu vangani?
Siyakwa vachidziva pane vairi varipo vanoita vamubayiwa nevamwe vanonzi vamaja. Vamubayiwa navamaja vakamirirwa zvakare nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, Kukuletu Mahlangu Simango neboard member wedu anova Matokozo Tachiona Dube. Ndivo vasara kuHarare vachimirira vakomana vairi vasara kuHarare awa. Tikutarisirawo kuti zvichikabvira mapurisa angangovaendesa kudare redzimhosva. Vari kupomerwa mhosva yekuitawo public violence, asi mhosva yepublic violence iri kunzi ndeyakaitika kutanga kwanana July kunoku, yakada kuti siyane neyanana Chidziva. Asi tirikudavira kuti pavanomira kudarira redzimhosva zvichaifamba zvakanaka.
Saka iyi mhirizhonga yavari kunzi vakaitira muHarare umu?
MuHarare paya pakaratidzira zvizvarwa zveZimbabwe musi wa1 August rekana ndisingakanganisi. Vari kupomerwa mhosva yekunzi vakatamba kana vakaparticipata mumhirizhonga mungamupopota yakaitika muna 8 August imomomo. So havasi vovega, tiri kuramba tichiona nhavakati vandei varamba vachibatwa nenyaya dzezvakaitika muna kutanga kwemwedzi waAugust.